manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina kusvika iye zvino wasvika pavanhu gumi nevanomwe.
Tichienda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tichingotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning kani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Congress yedu nure MDC reUnited Kingdom semanga matunhu gumi nerimwe inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazoro reIndependence neGood Friday kusvika nhasi wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwa vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu pakatanga zoro reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vachibva vatiza. Uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vane makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwe hurukuro yataita naAssistant Commissioner Nyati.
Figeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tichingotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning kani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, if I'm a town aitika, one, itinema ite ndrayan accidents, like yaka itika kurimuka kwa katukwa munu, motorista akatiza, tine yaka itika 40 kilometer peki, Bulawayo, Victoria Falls, pakatukwa munu zvekare, muridzwe motokari akatiza, then itine munu akatukwa muHarare, vaita breakdown ine motokari, vachigadzira motokari yake nomu wake, umwe ndobva angopinda motokari asina kuona kuti mwari pasi pemota ndobva amutsika, then itine imwe yaka itika kumarondera. Kudusi nekuruwa hapo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafa vanhu vaviri then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita sideswipe bhazi raidza kuovertake pakafa vanhu vaviri saya muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana-siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety I think ndo nyaya yakanyanya kukosha yo tingataure zvakawanda but munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriver ambenge achifunga chii
takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka
zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshandeka izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neve Trust Council tiri kufamba neve VIP neve Ministry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda munhu anotsika cyclist ari kutotokr kuso mungwagwa sezvakaitika kuinyati cyclist aitoendawo pachipatara munhu otomutsika tanyatsoona kuti zvimwe zvachona zviri kuitika vatyairi ngavavi nemweyawo kuve responsible parodi nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisirwi mumugwagwa kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uku munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa saka chii chiri kumboitika paanga achityairi ari kufunga chii ari kuconcentrata here kana pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye
vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare nestudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakapeta Congress yaro yedunhu reUnited Kingdom iro rakadoma zvakare vachamisa kuti vatungamiri bato iri. Vatendai Biti, amai Lilian Timvius, pamwe navaWeltman Ncube vakadomwa kuti vave vatevedzeri vemutungamiri kuchitiwo muzvare Tabita Kumalo vachidomwa kuti vange vari sachigaro. VaDaniel Molokela ndovakadomwa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru, vaJob Sikala vachidomwawo kuti vatore chigaro chemurongi wemisangano. VaLuktambori Nyoka ndovakadomwa kutora chigaro chemutauriro webato vachiteverwa navaJacob Mafume. Kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu zvizere, Tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Musangano wedunhu reUK wakafamba zvakanaka. Vakaita meeting yavo, vakaungana murunyararo, vakaita maprocesses avo, vakafamba zvakanaka, vakachoose leadership yavo itsva, vakaita manominations avo enational leadership kubva kuyouth kumadzimai ne main wing, hatinoti main wing inenge yakavhengana vese ivava. Saka zvinhu zvakafamba, zvinhu zvakadadisa kutaridza kuti musangano wedu kuUK wakasimba zvakaoma kudaro isimbi chaiyo chaiyo vari kudavo kubetsera nyaya yerusununguko reruzhinji rweZimbabwe. Napa manominations avo vakanominata ivo vapresident Chamisa kuti vange vava president. Vakaitawo maVP anoitawo Weltman Ncube, Tendai Biti naLilian Timvius ndo pavakanominata kumaVP ipapo. Saka tinovimba kuti zvakafamba zvakanaka, musangano unenge wakagadzirika ende uchange uchiinda mberi.
Takanzwa vamwenzora pavakazivisa kuti havachakwikwidzana navaChamisa vachiti vari kudawo kuramba vachienda mberi nekupedzisa basa ravanga vatangawo semunyori mukuru. Pane matunhu atavasarudzawo here?
Vakasarudzwa naMatt South kuti vange vari munyori mukuru ndo dunhu regara vasarudza. Saka zvinoreva izvo kuti varimowo mugango racho rokuti tisarudzwe. Vachadecidawo sekuona kwavo kuti vanoendera mberi vari ipapo kana kuti vane kumwe kwavachazotsvaga. Iyi nyaya yekuti mumwe nemumwe muMDC zvatiri kuita apa tiri kuvhiya zvoo. Takatarisana neudzvanyiriri weZANU-PF abata zheve, abata muswe, neabata ndove arwisa. Vakuru vanoti atsunywa arwa. Chero wakwanisawo kuuya nechaunokwanisa une chigaro chipi nechipi ndo kuti tisunde zvatiinazvo pamberi pedu apa.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7. MaKristu ari kurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristo panguva yezororo reEaster achiti nguva iyi yakakosha zvikuru nekuti ndiyo nguva yavanowana yekunamata kuti varegererwe zvitadzo zvavo uye kurerutsirwa matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatendi vakataura nestudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. mufundisi Mishek Mastara vekereke Baptist vanoti nguva iyi yakataka kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana waMwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure uko zvishoma tikiona vaJudha vachifamba tichitatanga pana Abraham achiuya Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi paMwari asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani vanhu vakabva pamberi paMwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopita kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nekuti kubvira kare nakare kuma Old Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose akatakura mitoro yedu yose kuburikidza nemarwadzo ake ese akaroverwa asina kana nemhosva uye akavimbisa kunyange noumwe wemumwe mutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumbambo kusho hwekudenga anga abvuma ati akunoroja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momngware vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwana wakomana waMwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kachiti ndiyo nguva yatorangara nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa muchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Easter inotikoshera bhozi ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai Sungane Zvarabwana asi vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu tinotonamata pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe kutoti ngatinamatire umwe noumwe paakamira ipapo namatira nyika yako nyika yeZimbabwe. Saka hongu tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuitira kuti vatendi vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba izi zvakare 001 202
0465-03-18. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhirizhonga isati yamboonekwa mukati memakore gumi muSri Lanka, mabhambo akawanda aputitswa mumachechi pamwe nemahotera epamusoro pazuva reEaster Sunday zvasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye vamwe vanodarika mazana mana vakuwadzwa. Sangano renhau rehurumende reNBA reBNA muBahrain rinoti mambo Hamad bin Isa Al Khalifa vadzosera kodzero yekuve zvizvarwa kuvanhu vakawanikwa vaine dzimhosva mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe avakanga vatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa zvenyika iyi nematare edzimhosva. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai 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 muri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tukuendera mberi nenyaya tichikurukura na vamuthandazo Ndlovu avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu ndinomugamuchira muchirongwa zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru I happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa tikufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Chinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita system ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwadzwa. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vatereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndo yatinoti isusu inongoichikonzi blame game, because inini argument yako wangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadict ndikaita calculation yokuti angandiuza kundorova mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the liquor that they will get, vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodha mafrizi kana kuti matomatoes votenga. Kuti hasa nenyika yazara netovafana vadiki tinotengesa matomatoes.
aiwa taakusvika kumagume echirongwa chedu chanhasi vandlovu ndiudzeiwo pane umwe mutereri vakatitumira message pawhatsapp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira
zvandivataura kuna mbereki chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo rudo ruri pandorikuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvazvira kupi tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei saka mubereki chitsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apure pane zvinhu zvichii chingadiwa ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozodiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiyachiya because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri
vandlovu tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidikinasi
watenda nenewo zvikuru
aiwa vadiwa vateereri apo tanga tichikurukura navamutandazo ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa tisati tapeta chirongwa regai timbocherechedza nguva iyi yeeaster uyezve upenyu hwajesu kristu tichiimba kanziyo kawinki d hanzi dzika dzikangirozi
moyo wekubereka zvinowandiremera zvinonima yapahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera risosi yoyerera zvinonima yapahana pandinotarisa vana taiti zvimwe zikasikandirozi zikasimurango
kanziyo kawinki d mhuri yezimbabwe hepi hepi easter asi nguva ndiyo yadyanana chinobhururuka chinomhara tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa the connection chirongwa chinotanga na 8 pm chichipera na 9 vanoda kukurukura neni ndiripo patwitter uyezve painstagram at bigmike3 bigmike3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare nguva ndiyo yadyanana anokuonekai nemufaro ndine wenyu mike hove babai
tinotenda mike iye zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chezvechitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu munondipa simba
kana ndakaneta
manheru akanaka vateereri ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndichiti mazuva matatu apfuura aya mazuva anokosha muchitendero chevakristu tichicherechedza nguva ino yeeaster nhasi tichanzwa mashoko kubva kuvafundisi tichatanga nekunzwa mashoko anobva kuna Reverend Mutata veLutheran Church muHarare
nhasi musi wesvondo reeaster svondo ravakristu pasi rese pavanorangarira kuti Jesu akatambudzika akarovegwa pamuchinjikwa akafa nezuva rechitatu akamuka izuva ratinorangaridzwawo kuti nhoroondo yekumuka kubva murufu inhoroondo inodzokera kumashure uko vaisraeri pavanorangaridzwa nyaya yekudzikunugwa kwavo kubva muutakwa hwevaegipita apo pavanga vachishandiswa vari nhapwa mwari akanzwa kuchema kwavo akaburuka kubva kudenga akauya akavakokorodza akavaita vanhu akavafambisa akavavhurira nzira akavasvitsa kunyika yechipikirwa nesu nanhasi tinorangarira saizvozvo tiri vakristu asi zvikuru tiri vana vemuzimbabwe kuti munguva ino yeeaster tinorangarira mwari anotarisisa zvikuru nokucherechedza nokuteerera kunzwa kuchema kwevana vemuno muzimbabwe agovakokorodza agovaita munhu mumwe chete agorapa simba pamsoro perufu gwatakatasana nago agotipa upenyu gwakazara agoregerera zvivi zvedu agotiyananisa naMwari uye zvagotiyananisa umwe noumwe kuti tiyanane isu savana veZimbabwe agobvisa kusvikana agoisa tariro pamberi pedu ndozva zvinoreva kwatiri isu semaZimbabweans munguva ino yeEaster tinotenda
tinotenda Reverend Mutata tochinzwa kubva kuna Reverend Andrew Mudarara vari kuUnited Kingdom
kana takatarisana nenguva yeEaster tirikuyeuchidzwa zvakare kukosha kwakaita mambo wedu naIshe Jesu Kristu asi hazvingogumiri pakurangarira zvaakatiitira chete kuti tinoenderera mberi nokutevera mushoka dzake chakanyanya kuita kuti Jesu Kristu arovererwe pamuchinjikwa nevakanga vane simba panhambo iyoyo ndechokuti wakanga achimira neavo vakanga vachinakurirwa kure nevakanga vane simba Jesu Kristu anoonekwa achiita ushamwari nematax collectors anoonekwa achiita ushamwari nepambi anoonekwa achiwadzana nevane maperembudzi anoonekwa achiporesa mapofu nemheta mapofu zvinova zvakashungurudza avo vakanga vane simba panguva iyoyo saka zvinotiyeuchidza zvakare kuti kana tichipemberera Easter tinofanira kuyeuka zvakanga zviitwa namambo Jesu Kristu uyo wakanga achimira nevakanga vasingaiswi pedo nevakanga vane simba saka inguva yatinokurudzirana kuti tinofanira kumira nevasina simba tichitaura tichitaura takamirira avo vasina manzwi wokuti vataure vari voga tichivamiririra tichivatsigira tichiona kuti zvichemo zvavo nenhunha dzavo zvahwikwa here nevane simba pamwe chete nokuvanyengeterera tichirangarira zvatakadiwa namambo wedu Jesu Kristu tenda katibira pamuchinjiko haana kungofa chete asi nezuva chitatu wakamuka kuvakafa naizvozvo tinogereketa tichiti rufu umborera kwako hungavepiko nokuti muna Kristu Jesu Kristu tenzi wedu tine upenyu upenyu husingaperi
topedzisa mashoko eEaster tichinzwa kuna Reverend Oliver Mandisodza
ndinokwasai mose muri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose ndini wenyu Reverend Oliver Mandisodza Women of Valor Purpose and Vision ndinoda kukutendai hama wadikani nekuda kwezora nhasi ndinotendai Mwari kuti tikurangarira basa guru rakaitwa pamuchinjikwa namambo Jesu ndinofara zvakare musoko raMwari kuna Vakorose chapter 2 ndinaya mukati verse 14 unotaura kuti ishe Jesu akatiregerera zvivi zvedu akadzima rugwaro rwaipikisana nesu zvino ndinofara mudikani kuti zviro zvose zvingada zvanga zvipikisana nesu panguva ino senyika yeZimbabwe tinoda kuti tizirovererwe pamuchinjikwa tinoda kuserebhureta basa rakaitwa pamuchinjikwa tinowana tariro tikasasa muchinjikwa tinowana kusimudzirwa tinowana kukunda zvino tinotaura soko raMwari kunyika yeZimbabwe zvakanyorwa zvakanyorwa hazvichashandurwa tinokutendai hama dzangu tinokutendai nana baba vari kumira nesu kufamba nesu zvino ndinotaura nyasha kumhuri yeZimbabwe vari kufamba mumigwagwa ngavachengetedzwe nenyasha dzaJehovha vari kunoshumira Mwari wekudenga izosanganai nevanhu venyu Mwari vangu vari kudzimba dzavo vari kurwara vari kuitwa siri Mwari ngava vanhu venyasha nenyu ndinokutendai ndinokutendai hama dzangu ngatirambe takasimba pachinhu ichi tichitarisa kusimudzirwa kwavanakomana vedu navana baba nana mai navanasikana vedu Jesu ngavaongwe masikati ano ndinokutendai hama dzangu Mwari wakuitire zvakanaka
aiwa nemashoko iwayo vateereri tinotenda zvikuru vafundisi vatipa mashoko avo panguva ino yeEaster ndinoimba muchavainesu zvekare svondo rinouya tichikuigirai mamwe mashoko mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mova nesvondo rakanaka
tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwara cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva nemusi wechina kusvika iye nhasi huri pavanhu gumi nevanomwe kongresi yedunhu reMDC reUnited Kingdom inodoma zvakare vanelson chamisa kuti vatungamiri bato iri tashika kumagume chirongwa chedu chanasi ivaine suzakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mtazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo namhlanje kungesonto ngelanga lokuvuka kwendodana mhla ka 21 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu
amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele ebethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu namuhla. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele East Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207.
Siyakwemukela kodwa silo siko lethu olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday obaba baya emakhaya omama bayapheka amatshwala okwemukela.
Kambe iphasika itshoni kulabo abakholelwa esintwini sitsho abamadlozi phela? Silo siyazi ozasichasisela. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngephasika selifike kumachumi phose amabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe ebelokhe enanza ilanga lephasika namuhla njalo ethakazelela ukuvuka kukaJesu Kristu. Kodwa ukujabula lokhu kusuke kwaphanjaniswa ikubhonjwa kwamathempele kwele Sri Lanka lapho okufe khona amaKristu edlula amakhulu amabili 207. Abafele kulezi zehlakalo bagoqela izizalwane zakulelo lizwe ezeMelika, ezeBhilithane leza kwamanye amazwe achiyeneyo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubona abangamakholwa esiKristu bathumele amazwi entuduzo kwele Sri Lanka. Ababili laba basole kakhulu ukuhlaselwa kwamaKristu lokho besithi lobu yibudlova obungamelanga benzakale. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu ulandisa okunengi ngobe kusenzakala ngephasika eZimbabwe.
Kusukela ngolwesihlanu amakholwa ebethe gwaqa enkonzweni zawo ezehlukeneyo ekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu ngokuhlabelela edumisa. Ngokutsho kweBhayibhili namuhla kulapho uJesu avuka khona ethuneni lakhe wenyukela ezulwini. Umfundisi uSensibanda uthi lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu empilweni yamakholwa.
Isikhathi esiqakathekile kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
UNkosikazi Charity Ndlovu ngomunye wamakholwa esiKristu edlula i-2 billion emhlabeni jikelele, uthi ikhefu lephasika belilihle kakhulu. Ngokunjalo uthi ukhangelele okuhle uhambo lwakhe lenkosi.
Angikhangelele ukuba lempilo elenguquko, njalo sengikhunjiziwe njalo ngokufa kwakhe. Uthi khonokho lengqondo iba lokuguquka, umcabango uyaguquka. Khangelele ukubona okuhle njalo ehambeni lolo lenkosi yethu Jesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa uNkosazana Sindisiwe Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuba babambelele kuNkulunkulu.
Ngiyathanda ukubakhuthaza ukubana babambelele kuJesu ngoba nguye yedwa ophilisayo. Babekwazi ukubana wathi evuka wavuka lempilo zethu, wavuka lobutsha bethu.
IPhasika yalonyaka iza ngesikhathi kulobunzima obumangalisayo elizweni ngenxa yokukhwela kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezimqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla. Ngokunjalo abanye ngabahambe enkonzweni besiyakhulekela impilo engcono lobubelo elizweni ikakhulu kwezomnotho. Umnumzana Thabani Ndlovu ngomunye wabo.
Kuyofana ngavele yadura zizidura kuyadura yonke into. Hayi vele hayi. Ngifile kona ikho emagarajini zithwele nzima vele hayi. Sithengesa impazo edura hayi fuyile. Into ziyadura zonke la.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Magogo Bernard, yena uthi lanxa impilo inzima eZimbabwe ukholo lwakhe yilo olumqinisayo.
Lanxa izinto zinzima eZimbabwe ukholo lwami yilo olungiqinisayo, sithemba ukuthi izinto zonke zizalunga.
Ikhefu le-Easter liqale ngolwesihlanu njalo liphela kusasa ngomvulo, okutsho ukuthi abantu abaningi bazaze bebuyele emsebenzini ngolwesibili. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, iPhasika iqakathekile kumakholwa esiKristu, kodwa ingaba isichoni kwabakholelwa esintwini? Sixoxelo siyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Siyakwemukela kodwa silo siko lwethu. Olwethu siko njengoba kunje kuyiholiday, obaba baya emakhaya, omama bayapheka amatshwala okubemukela. Kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela, ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe. Kuyabe kuyukubemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela, akumane kuthethelwe nje yiloba yisiphi isikhathi?
Kuthethelwa kungavunwa. Nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu, omama bayapheka utshwala ukwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo, kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyabe kuchelesiwe.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya, liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo, sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe, ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko eseluphiwa uNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana, kumbe umdeni lomdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana ukuthi ngelanga elinje sebesilomthethelo, lezihlobo ezisekudeni lazo zitshelwe ngelanga elinje sebesilomsebenzi oqondana lobaba, oqondana lomama, kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kuwumthethelo nje wemuli batshelwa njalo ukuthi hayi, sithi sihlanganise amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo, kuyahlatshwa imbuzi, ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu beqhelesile.
IPhasika lokuthethela kuyafana nje, kwehlukana ekuthini ukuthethela ngokwesintwini, iPhasika ngamaKristu? Yiko kuchoyo.
Ipasika singathi ngiyamakholwa esiKristu into yabezizweni ababuya layo kulele lethu. Yikho ke ngaleyo ndlela siyemukela kanjalo labo. Asithi ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi kwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti ke hayi lokwethu sakuphiwa nguNkulunkulu sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo.
Umnumzana Mkhabinyana Ngwenya ngusiyazi njalo uyingcwethi kwezamasiko besixoxa ke laye lapho kwaBulawayo. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika seliqonge lafika kutshumi elilodwa lasikhombisa 17. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ezinye zalezi ngozi zibangelwe ngabantu abehluleke ukutshayela ngonanzelelo. Unyathi uthe abanye abachayeli abadalele izingozi babulala abantu beserimukala seHarare njalo basuke babaleka kungasazanga amapolisa. Ngokunjalo unyathi uthi ayawadinga amapolisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America eseWashington DC.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletsha helidala o Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silokozikazi esithabele Dube ukhona mpa ke kwele Melika lingazitshona njani mama khona phele khona
ayitshonile Dube litshona njani lana
hayi siyaphila kakhulu ke zulu kandaba lamhla sixoxa ngendaba zokuthi abantwana bakhuliswa njani lapha eMelika siyakwazi ukuthi umntwana nxa evele ekhaya esiza lapha ucina engena lapha ke emigoqweni ecine chaza ezidakwa mizo into ezinjalo. Nkosikazi Dube akusitshela ukuthi abantwana abanye bacina besenzani elizweni leli nxa bevele ekhaya.
Abanye abantwana nxa befika kuleli ilizwe bafika babe ngamahlongandlebe. Uyathe uyamthinta kube nzima. Akaba lihlongandlebe akwehlule kuba nokudala okukhulu ngoba ziningi izinto abazenzayo. Ikakhulu bathi nxa befika lapha besiya kuma high school bafike babona labangane ukuthi ngempela viki kuyo emaclub. Bonke abazali bayayazi iclub. Besine siyakhona le maklabhu abantu basebeya sebephambekile. Kodwa ke ungachaya phansi ngesisinde, hayi kuyalunga. Okunzima kuphela kuleli lizwe ukuthi umntwana ngeke umbeke isandla, ungeke umfake ushwazi, ngoba uyasuka aye emapholiseni ukubatshengisa kuphela imvivinya. Lanxa angazidweba ngogodo linalilile endlini, nguwe ususecaleni. Mina-ke okwami ngahamba ngomkhuleko, ngahamba naye esontweni, ngamdonsa ekuseni emini lantambama. Kodwa hayi ngiyeke ngisho ukuthi ngabona okumangalisayo. Njalo ngiyeke ngisho ukuthi kangisangibe lento engamkhuza kuyo. Bazikhona engimkhuza kuzo. Kodwa kufanele kube lento eyamangalisayo ukuthi ngaphose ngahlaba umkhosi.
Ye, siyabona khonokho ke okukhulumayo ukuthi kunzima kakhulu ukufaka umntwana isandla. Pho ke umzali ugcine esenzani?
Uyama ngomlomo. Ngiyakwazi ukuthi kuyahlupha. Kwelakithi kakuhluphi. Bakhona abanye abazimiselayo ukuthi bakhulume namapholisa. Kodwa ke phela kuleli ungavele ube lecala. Ubhale phansi usiyathe lanxa udinga imisebenzi sebekhangela lokuthi yinkangela yokuthi wakhangela ukuthi ngasemva ulani behlolisisa bangathola kuphela ababuzi lokuthi kwahamba njani kuse ukuvalela khonokho.
Singathi sizokuthiwa-ke kulabazali abaningi sibili abadabuka kwale Zimbabwe abacina bebhekane lo hlupho lolu pho ke bacina besiya kubani ukuze bethole uncedo ngabantu babo.
Uyahamba kuwo emapholiseni. Ingxenye liyephiwa ikhansela ukuthi likhansele. Esikhathini uthi uyahamba uya kukhanseli nxa umntwana ese-over 18 bakutshela ukuthi hayi seyi-adult. Indiyethweni ngeke kubuye ungeke ukuvume ukuthi lanxa eyi-adult umntanakho angena itshwarha. Ekhaya ungumntwana, esimpilo ngumntwana uzwe kufa ebazalini. Ulabe kukhuza uzithobe, uzithinte, ulalele.
Lapha-ke kuyahlupha sibili ngempela, akunjalo?
Kuyahlupha sibili.
Nxa ungathi ke unganika abanye abazali imfundiso yokuthi baphathe njani udabolunje akubatshele sibili ukuthi kumele benzeni.
ukuphatha udaba lolu olokuthi abantwana bangangeni babe seTswaheni babe sengamahlukandlebe. Yekela ukuthi wena nxa ufika lapha lawe njengomzali uthathe ezinye izinto ozibona kwabanye abazali lapha. Mana ngesimo owavela ngaso ekhaya. Mana ngohambo owavela ngalo ekhaya ukwenzela ukuthi umntwana abone ukuthi umama la nxa engikhuza naye lokho ekhona phana esimeni sakithi. Njalo nxa ukhuza umntwana akumelanga umtshengisele ukwesaba. Kumele umtshengisele ukuthi ungumzali. Umkhangele enhlamvu zamehlo nxa ukhuluma laye. Yebo angakwehlula. Kodwa lapho ahamba khona uyakwazi ukuthi umama uyitshelile. Nxa njalo songani kuba nzima kakhulu. Tshela omunye owakini. Abalapha baphonga ukutshela ukuthi umyekeli. Hamba ku-counseling. Hamba kubani. Kodwa ke nxa ungasho abakini abaseduzane kulungile. Njalo nxa ubambane lensonto kuba lula uyahamba kumfundisi. Liyekhuluma naye umntwana limthobe.
Siyabonga kakhulu ke Nkosikazi Dube. Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge umama uSithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe ukhona ngapha ke kwele Melika. Ungadilela kusasa Nkosikazi Dube.
Ngiyabonga baba Dube.
Hayi ke walamhla sima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba oGibbs Dube lilale.
Siyabonga cha helitala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Ngeviki edluleyo kuhlelo lwethu labatsha uhlelo The Connection sithinte udaba lodubo olubhekane labatsha, udubo lokuthatha isidakamizo bephuza okudakayo abobronko lokunye okufanayo. Kuliviki siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa nomnumzana Mthandazo Ndlovu ongumunye osebenza labatsha ababhekane lodubo lolu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Ngiphilile mfowethu, ngiyinjani lani khona
ngapha? Hayi, thina siphilile. Happy happy Easter.
Isikhathi esihle bakithi esokuthi sinangile ukubana inkosi uJesu yasifela nje isela kubana into zisiqondile empilweni yethu lakho okwenzakalayo.
Ndlovu, lapho sagcina ukukhuluma kuhlelo uthinte udaba oluqhakathekileyo kakhulu, uthe elizweni akula zindlu eziningi ezilenjongo yokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha isidakamizo ngesikhiwa bathi ama-rehabilitation centers. Pho kumele kwenze njani ukuze abatsha laba bathole usizo?
Nxa kungela ndawo ezifana lalezo, yikho sithola ukuthi intsha yethu ithola imuva on from one drug to next. So indaba ekhona abantu bengalungisela indawo zokubana besizakale. Ukusuka from one drug to the next yinto ezaphela, ngoba umntwana singambona ebambe noma ligwayi kumbe yimvanje zangkhona kumbe litshwala. Sesidinga ukuthi right, let's have a preventive measure. Thatha umuntu lo simhambise endaweni lapho angasizakala khona masinya.
Sibazwile abalaleli bengena kuhlelo ngeviki edluleyo besithi abanye abatsha sebethatha isidakamizwa ngenxa yokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Uthini ngalokho?
Ye, okuyinto kangikhona kusuka kube kube imbaxambili ke khonapho. Ngoba singananzelele sathola ukuthi ama-tracks abatsha laba abathathayo kusuka bemadile sebesidakele akula mzali uyabe bathengile, babe bezithengile. Ukutshengisela ukuthi kule mali yangikhona abalayo bona. So esikhathini sokuthi sithi hayi, ngoba umumo ume kubi, kanti waye singathathi right thina njengabatsha wona lawo masinto esiwatholileyo ubona ukuthi senzani, whether sokuthi ama-frozen sithengile. Why sesithi thina hayi umumo ume kubi kodwa sithathe mbijana naleyo silayo siyedinga izidakamizo. Kodwa esikukhohlwayo futhi ukuthi zona izidakamizo zangkhona kulo kuthiwa ngama-health issues okusuka kube kukhosta isithing up empilweni yomuntu ukubana esizakale kumbe ephile kahle.
Lo munye umbuzo ophathelane lo munye umama osithumezela umlayezelo esithi hayi, mina ngibona ngani umntwana wami uyathatha izidakamizwa izinto azimanga kuhle ngekhaya, ulawo yini amazwi okunikeza lo mama?
Umama lo into engamxwayisa yona ukubana ye ngamthande umntwana lo. Ukumthanda kwangikhona ukubana ngambonele indawo eyiyo engakwanisa ukuthi encediswe, ethiwe uncedo olufunakalayo ukuze ekwanise ukuphuma kuze nalezo zidakamizwa.
Umama lo angathi ngifuna usizo likaNdlovu kumele ayephe ukuze akuthinte?
Nxa bendinga befuna usizo lokuncediswa endabeni leyo, ngitholakala kunombolo lezi 0772 399
0794-7734.
Mnumzana Ntofu, ngiyabonga kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ngiyaphenda njalo. Happy, happy Easter bafo.
Ngiyabonga kakhulu bafo, lawe happy, happy Easter khona lapho.
Mthwakazi omuhle, nangu umnumzana uMthandazo Ndlovu, yena okumsebenzi wokusiza abatsha ababhekane lodubo lokuthatha izidakamizwa. Kodwa singakagqiba uhlelo, njengoba kuyisikhathi se-Easter, ngibone kuqakathekile ukuthi sithakazelele impilo kaJesu Kristo. Wothi ngilishayela ingoma kaLorraine Maplanka Stott uthi noma kunzima bekezela. Begezela, ingoma ka Lorraine Maplanka Stott. Happy Happy Easter, mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3, BigMyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kwanelo kwalamhla, wolivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela namhlanje abalaleli bonke kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lami kuhlelo sixoxisana ngelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi sikhangelele i-Easter lokuvuka kukaJesu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibuye lombhalo esiwuthatha kuMateyu ichapter ka-28. Sikhangele ukuvuka kukaJesu. Ivesi ka-1 iyachasisa ukuthi kwathe kupheleni kwesabatha ekudabukeni kokusa, ngosuku lokuqala kweviki kwafika uMariya uMagdalene lomunye uMariya ukuzabona iliba. Kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngoba isithunywa senkosi sehla sivela ezulwini sagiqa ilitshe sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso kwakunjengombane, lesembatho saso sasimhlophe njengongqoqwane. Abalindi bathuthumela ngokusesaba, baba njengabafileyo. Kodwa isithunywa sathi kwabesifazane, lingesabi lina ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. Rakho lapha ngoba uvukile njengokutsho kwakhe. Wozani libone indawo lapho abelele khona. Hambani masinya litshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Uza kulandulela ukuya eGalili, liza kumbona khona. Khangelani sengilitshelile. Lindaba iqakathekile kakhulu esikristini, njalo ngiyakwazi ukuba khathesi sivela ukuthokozelela i-Easter. Abaningi besiphakathi kwama-conference, abaningi lokhu siphakathi kwawo. Kodwa indaba eqakathekileyo lapha esingayo yikuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Indaba emnandi namhlanje ukuthi uJesu ngokuvuka kwabafileyo wanqoba ukufa, wanqoba udonsi lokufa. Akutsho ukuthi yilowo lalowo okholwa kuye laye uyanqoba ukufa. Ukona komuntu waletha udonsi lokufa. Yikho kwenza ukuthi lanamhlanje sonke siyaguga, siyathola kuba lezinto eziningi ezenzakalayo. Akula muntu ophila kuze kube naphakade lapha emhlabeni ngaphandle eze efe aye ekuphileni okunaphakade. Lapha sihlangana labantu ababehamba loJesu. usefile usebethelwe siphambanweni kwakungani yonke into isiphelile kodwa sihlangana labo mama ababili ababa lethemba ukuthi into leyo Jesu ayebathembise yona ukuthi uzavuka kwabafileyo yiyo eyabenza ukuthi belunguza bekhangela ithuna ukuthi kambe ithuna liyana lokhu likahle ulokhu ekhona yini baba ngabo kuqala ukuba bebekwazi batshelwe ingilosi ukuthi lo elimdingayo kasekho lidingana ophilayo kwabafileyo nanku ukukhuthaza sikuthola elizweni ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuvusa kwabafileyo leyo nto ebesifisa ukuthi ayivuse njalo nanti themba lapho ukuthi siyazi ukuba yena onamandla phezu kokufa uyakwazi ukuthi avuse njalo imphefumulo yabantu esibathandayo bephile kuze kube naphakade nxa bekade bekholwa kuye ikanti lapha mina ngikuthatha lokhu njengomfanekiso njalo ukuthi zingaba khona ezinye izinto ebesisempilweni zethu ebesizenza kumbe umbono uNkulunkulu abesinike wona uyafika esigabeni sokuthi sicabange ukuthi lokhu sokuphelile kodwa into engizokukhuthazana ukuthi kulelanga elesithathu lapho uThixo avusa khona umbono nalo ayevele kunike wona ngakho namhlanje ngifuna ukusikhuthaza ukuthi asibe nokholo asithembeni ukuthi uNkulunkulu yena owavusa uJesu kwabafileyo unakho laye ukuthi lathi asivusele izinto zethu ezehlukeneyo ebese sithethi na sokufile sokuphelile
akuyiphethe mfundisi
Baba ngegama likaJesu sithemba ukuba lawo mandla avusa uKristu kwabafileyo azokusebenza njalo lawo empilweni zethu asiphilise kulabo abagulayo njalo avuselele imbono owayifaka empilweni zethu ngegama likaJesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi
Oh,
akhala-ke ngesikhathi bembethela esiphambanweni wathi, "Eloi, Eloi, lama sabakathani, nkosi yami, ungishiyelani na?" Yingoma-ke esiyishayela lina-ke balaleli lamhlanje kulilanga lePhasika, ilanga lokuvuka kukaJesu Kristu. Kwanele-ke olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili Nkomo, lebelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.